Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toinja. Hakuna kuenda. Horaira mutibude. Ndoenda kuti nevana. Kwandinoenda ndoenda kuti. Izvezvi ndiri kubuda pashi. Tiri kurara panza apa nhasi. Nevana tose takadowanda muno vanhu vakambuda kubudiswa mudzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinoburitswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiswote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai epositori tumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatova nebhita nesuti kumwana mwana akutotya mai vake
makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGates Mine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubuditsa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese chikonzi ichi chatandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGates Mine yakatikisira dzimba kuGreat Zimbabwe University vagari vataura neStudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizvoshandira muZimbabwe nyika isati yaona kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGates Mine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu ndinobudiswa panze pamwe chete nevanhu hanzi budai mudzimba. Togobuda tenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi. Kuti tibune muno vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti hatina zvinhu zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinja hakuna kuenda horaira mutibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pashi tiri kurara panza apa nhasi nevana tose takadowanda muno vanhu vakambuda vari kubudiswa mudzimba
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura amai Silengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru
vandiita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagara hapana munhu akamboremba kubuda mbasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vakuita zvechisimba zvongoburitsa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaini saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho dzimba dzanga dzava dzeida sekuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburitsa pachena
Vamwe vana vataura neStudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yatungamirwa nemushaka abvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubudiswa mudzimba idzemaini. Zvekuti kubudisa kwakutita zvinhu zvedu hauna kwatotoinda todongovata pashi nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isi madhara edu akasevenza mumaini 35 years vanakana mari vakapuwa asi vanonzi budai mumba mupinzwe munhu wegz hakuna kwatotoinda todongorovata pashi nhasi
vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majisititi vabude. Asi gweta riri kuvamiririra vakoreni Maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka, court ikaauthorize kuti vanhu vadzingwe mudzimba. Then ndobva taapila kuhigh court. Saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa. Saka zviri kutishamisa kuva kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo.
VaMaboke vati vari mudishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzamara dare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko paGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai, zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugas mine iyo inenzwi iri mumaoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vezvitendero zvakasiyana-siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vedzisvonda ava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out, icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvonda ava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Mumwe mudzimai abva kucheche Johan Masowe echishanu, amai Charity Kagore, vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori. Sumudzai hapwa, taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bitterness futi kumwana. Mwana akutotya mai vake iwo, because unenge wakutoshungurudzwa nababa, saka kumwana uku hausisiri good kumwana, because mwana akutotya because wangu waviolence wosababa zvaungokuita. Saka please madzimai, madzimai ndapota, madzimai echipostori, taurai chokwadi, musareure pfungwa nendangariro, taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata, izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanywana rubatsiro rwakandibatsira. Only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ngatina matei vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai ndo zvinoita mumba. Dzokerai munogara mumba nemurume chichi. Handina unyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. VaMutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika, izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza nhoro kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai. Atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana-siyana. Patiri kunzwa kuti macases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo hurunde yekuti chero vafundisiwa havana matools akakwana yekuti vanodila sei nenyaya yeviolence. Nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafugidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hachigoni kuti chikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore 15 nemakumana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu 33 vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika 105 dzafavo, uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yeMana Pools pedyo nemuganhu weZambia nechekumaodzanyemba kwenyika uye kuHwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza veZimparks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimparks vatinashe Farao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya kuchinja kumamiriro ekunze idambudziko rakakura, nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwe mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika 105 mumapaki medu kwakuti munochengeterwa mhuka, nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzaakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzaakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira zvakuita kuti vanhu vaakutsikwa, vanhu vaakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa, dzaakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kana kuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo 33 kubva gore rechitanga, ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana uchinge wakuwadzwa nenzou, nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaka mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vaakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanise kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO, asi vakawanda sekusemenza niso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumaTsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuHwange kwatiri kutaura nezvakoko, kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi, kana kuti matambudziko atinosangana navo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching, vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo cheuiri, vanoda mayuni, vanoda zvokufeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino, kuitira kuti kwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimibvumirano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedza kwemhuka vaFulton Mangwanya.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzekunze kwenyika chemutaudziri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika, chiri kupa umbowo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbowo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weragbi muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we-2019 Rugby World Cup hwatanga nhasi nekupinda mumusha unogara veruzhinji weSoweto uyo hwaimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa hwemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende nevekumadokera. Pollard yakabuda nechisungo ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitirwa kunyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. Pollard ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana nezanupf panyaya yezvirango iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chekutanga nechekuti isusu seNCA hatisi tinotaurira takamirira Pollard, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of Pollard iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisi zvekuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzine chekuita nezveikonomis. Tatingangoti maonero ekuPollard ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yezanup f kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanopa kuti vatikwanza, aiwa inyaya yezvirango kana uchi. Saka donzo ripo ndiri kuti tinongoti aiwa ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePollard panyaya yezvirango.
Maite henyu akandimiri, ndinopokana nezviri kuitwa nePollard sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeveopposition kana kuti vari kupokana nehurumende. chekutanga vanofa kunzwisisa ndofuma vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa. Ndinototenda kuti mpona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001-2002 vana Zidhirewa kusvika gore rapera. Ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezanu PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142. Saka ndoshaya kuti makore ese aya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro. Saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umo kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi. Tahwa nekunyepirana vakandemiri.
Tinzwe kuna Vachivasa. Vachivasa,
zvokuti Zimbabwe iri kupuhwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena, zvinhu zvizikanwa. Ndosaka titaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichikwanisa kuenda kuna IMF nana World Bank ichipuhwa mari, asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa kuita izvozvo. Inyaya yechi yezvirango izvozvo, then nyaya yavari kutaura ndofunga ndonyaya yandagara nichitaura kakuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions ayaramba aripo, nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura dai vachiri kuita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo. Saka kana zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira, nokuti dai pane zvazaibatsira pa17 years zvatemwa nezvirango izvi zveupfumi tingadeika taona progress yacho. Saka chatinokurudzira isusu sebato reNCA nechekuti kana munhu ari mwana weZimbabwe wakazarirwa muZimbabwe, zvinhu zvichinetsa urimo muZimbabwe imomo, zvinhu zvei zvakashata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwaya ngaaramba aripo.
Vambofana, chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiyiwa ZANU-PF iri pachena?
Ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo, asi chandinopokana nacho ndechekuti ngatitiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muZimbabwe. Inini kwedza mashefu abvumidzwa kuenda kuBritain kana arambidzwa, inini kwandiri handinei nazvo. Asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaatirega kuhwandiwa nawo, hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions.
Vachiwasa, pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wePollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda, vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo, saka haana chaanozombotaura chinganzwi.
Aiwa, ndofunga kuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu avavo havasi kunzwisisa kuti Pollard yacho inoita zvechii, kunyange kana tikateerera zvavanga vachitaura izvi. Pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashema simba ehurumende kuti ZANU-PF ichema simba yakawana kusarudzo nemamwe mapolitical parties, asi tapana iri pfungwa yakanaka kuti hazvisa zvamboitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa kana imi mune pfungwa dzenyu uya wena dzomudi mise patable. Saka isusu kana tine zvatofunga zvatoda kuti zvichinjwe sei zvataiva nazvo mumanifesto medu seNCA, hapani chakashata kakuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa. Kana zvakanakira munhu wese, zvinhu zvatinozongofarawo nazvo seNCA.
Vanga vari mutauriri werimwe remapato ari muPollard reNCA vamadhoki Chivasa, pamwe nevanoongorora zvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, uye vachiongorora zvematongerwo enyika vatendai Ruben Mbofana vari muHarare neStudio 7. Gwaro richangobva mukuburitswa nebazi reZimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni 21 nechidimbu muna 2032, uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gwaro re-updated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore makumi matanhatu nemanomwe muna 2032 kubva pamakore makumi mashanu nemasere muna 2012. Vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore makumi manomwe nemana panguva imwe cheteyo kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu muna 2012. Mukuru weZimstats vataguma Mahonde vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka.
Ezvinezvi population yeZimbabwe iri kuonekwa ichiwanda, ndochekutanga. Chechipiri, life expectancy iri kuonekwa futi ichiincrease. Saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yatikwirei dani muna 2012. Saka zvirungu dakuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge hwaanani. Tano unenge hwaanani vanhu vachirarama nguva yakatirebei.
Vamahonde vanotiwo madzimai achange ave kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino.
Kana chiti fertility rate iri 4.something tikureva kuti munhukadzi anotarisirwa kunga zvara on average vana vangani paperiod yaanokwanisa kuzvara vana. Saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata nedevelopment inoassociatwa nekudzidza kumadzimai, zvinoassociatwa nefamily planning programs dzakasimba sedziri muno. Saka zvinoratidza kuti ipapo nokunga pari kufamba zvakanaka.
Zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vakwegura, uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya. Vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka, uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi vamwe vanongorora nyaya dzeupfumi, vamulindelwa Mancuchana, vanoti havabvumirani nezimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana. Asi zvatiri kuonawo munyika yeZimbabwe pari zvino, zvinhu zvakashata, zvinhu zvakaminama. So handiwo fungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuZimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga. Ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Zimstats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega, uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni 13 nechidimbu. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tanga tichitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Dai maiwana mukana sisi Shamiso wekuti mugadzirise zvinhu semudzimai wechidiki, zvii zvamaigadzirisa kumusha?
Ini ndaiwana mukana chokutanga ndaive ndiri munhu ane chiti kuvanhu, ndorega kuva munhu anokara, nekuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu. Ndai ndisisa vanhu zvikuru, ndaisa vanhu mberi. Dai ndaiwana mukana wokuita purezidhendi kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzuro. Ndaindzidzisa vanhu ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu. Life yotoendera mberi.
Asi zviri nyore here sista, tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseika uku, zviri nyore here?
Zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handiti. Example, matogeti anenge achindipa mari, mabhodha wo vamwe vachibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura. Ndichiti mari ichipinda, saka ndei ndichifunga kuti zviri nyore.
Ndiiimon morisi muHarare. KuHarare kuri nani, hameno kuri sei ikoko?
Aiwa kuri wadi. Ko kupisa kwapera here?
Zuva ranhasi kwamboti pisei kusvika pamasikati kubva kuma33 kwakutonhoria kune tumakorekore. Zvatiza kuti kuri kuomba makore emvura.
Aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu, kwakamira sei?
Arisine kuZimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka, upenyu hwedu huri kuramba huchingooma nguva nenguva. Zvatasiya nhasi zviri hazvisiyo zvinofuma zviri mangwana, kunofuma zvakatowedzera. Chishire chedu tangokumbiro nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri besico zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva. Nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tipire tenge titese, asi pene timbochemera zvinhu zvokuti tikwanise kuwano chikafu, kukwanisa kutenga nhumbi dzekupfeka, vanhu vachienda kuchikoro, kuzvipatara tichibatsirwa zvakanaka. Ndo upenyu hwatinongoda chete, nekupokugara pakanaka nemvura yakachena ndo zvatochemera. Asi hazvi kunetsa kunoku. Iniri chinhu chandaitanga nacho kutondora ndechekuti ndaiita kuti US dollar itange kushanda, munhu wese akwanise kuriwana. Nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvinei zvichichema nevanhu ndezvondogadzirisa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Neni Jonga Kandemiri ndekusemina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani zibukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 6 lwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikho libona nje namhlanje umhlanga lo esiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama solutions ukuthi angafika njani singabe lodubola amanzi ngeminyaka elandela.
Ikansil yakobulawayo yazise ukuba isiza qala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki.
Indwendwe zezimota ulokhu zibona lapho yake izwakale umkhosi ngarathini indeni lamafutha. Indwendwe lokhu ziqhubekela zisiya phambili. Abakhona silukuze kube late izinto ngama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi lotshintsho lokhu siya phambili ehlupha indaba yamafutha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane leziphathamandla zeMozambique eHarare behlaziya udaba lokwengezelelwa kwesilinganiso samafutha ezimota atholwa eZimbabwe avela kulelo lizwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuthabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esiphahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ikansil yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isiza qala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza ngesikhathi esifanayo oluthiwa ngesilungu i-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi ikakhulu aphuma ezambuzini zingadabuki zigcine zibangela ukuqhamuka kwemikhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lumbiko uvezwe ngumanjinela wedolobho lakobulawayo umanjinela Mesincube emhlanganweni ohlanganise abekhansili yaleli dolobho lezakhamizi wokubonisana ngodubo lwamanzi. Umanjinela Ncube uthi ngenyanga edluleyo kube lezehlakalo ezingaba inkulungwane lamakhulu amahlanu 1500 zokudubuka kwempompi ezithwala amanzi angcolileyo ikakhulu aphuma ezambuzini. Ukhansila Mlandu Ncube obemele umeya wedolobho kulo umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi njalo aqhubekele phambili ngokuhlanzeka.
Lolu ludubo lobuhlungu sibili ukuthi abantu bakwabulawayo kabala manzi kungenxa yezizathu ezithize ukwehluleka ukwenza indaba yezambezi pipe legwayishangani dam ngohulumende njalo lo mumo womkhathi njalo lamagetsi. Kuyasidanisa kodwa siyazama ukukhuthaza izakhamizi ukuthi ziwagcine kuhle. Yikho libona nje namhlanje umhlangano lo esiphuma kuwe nezinye zezindlela ukuthi singenza njani ukuba lomdoloza njalo lokuthola ama-solutions okuthi angafika njani singabe lodubo lwamanzi ngeminyaka elandela.
Umabhalani wekhansili unkosikazi Sikhangele Joe uthi idolobho libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuba uZulu engatholi amanzi malanga onke.
Amanzi khathese emadamu ethu aselamanzi amalutshwane kungakho-ke sokumele sivala amanzi okwensuku ezintathu sibe sesivula ezinye insuku ukwenzela ukuthi amanzi la asithathe until isikhathi lapho izulu elizakuna khona. Njalo okunye okusenze kwaze kwaba zinsuku ezintathu yukuthi ukoma lokhu kusithole idamu lethu esijayele ukulisebenzisa ele-Criterion i-Rota Reservoir lilalo liphansi kungenxa yokuthi ukupompa kwethu amanzi kuba kuphazamiswa yikuphela kwamagetsi kwesinye isikhathi ngoba loba silawo amalayini awezesa dedicated ize siyayisitshela ukuthi ilizwe alisenamagetsi siriduse sehlise indlela esipompa ngayo ngoba amagetsi abe sesilela.
Unkosikazi Joe uchaze ukuba idolobho selisalelwe lamanzi angaba yisilinganiso samachumi amane ekhulwini.
Khathesi amadamu ethu aku-37%. Lobe ku-37% amanzi amaningi abe esensiza aphanxema kudala woma umzingwane lakusasungezwa nje kuthiwa sokumile sokomile akuselala uthiwa emzingwane kusele nje ingcosana so yikho kuyabe sekusehlula ukuthi sibhalanse ukuthi silethe amanzi enelayo ngoba amaphayiphi ethu asuke emadamu wonke lawo
okwamanje kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni ikhansili isivalela uzulu amanzi okwamalanga amathathu kumbe adlulayo kusiya ngokuthi kulamandla kagetsi adonsa amanzi esuka emadamu kumbe hashi abohlangothi olubona ukuphathisa nxa kuthe kwaqhamuka ingozi yomlilo kumasipala wakobulawayo sebesehluleka ukuphathisa ngezikhathi zengozi yomlilo ngoba amatanka athwala amanzi lawo ayasilela ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganele esiphathamandla sikahulumende weMozambique umnumzana Carlson Mesquita eHarare lamhlanje becubungula udaba lokwengezelela amafutha epetulo avela kulelo lizwe ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwawo elizweni. Umnumzana Mesquita othi uthunywe ngumongameli weMozambique umnumzana Philip Nyusi ubikwa esithi umongameli Mnangagwa wahlangana lomongameli welizwe lakhe emhlanganweni eRussia kanye leBotswana lapho abalolonga lolu daba. EleZimbabwe lithola amafutha afika i-1.6 cubic meters ngomnyaka kwele Mozambique njalo inani leli likhangelelwe ukukhuphuka liye ku-2 million amafutha la athwalwa zimpompi ezisuka eBeira zisiya eFeruka zicine edolobheni eHarare eMsasa. Ukuze sizwe ukuthi uhlupho lokusilela kwamafutha epetulo luthinta njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association.
Isimo samafutha kwelakithi kakukabi nomehluko akulajintsho olukhona. Indwendwe zezimota ulokhu uzibona lapho eyabe izwakale umkhosi ukuthi ngakathi ilindeli lamafutha. Indwendwe lokho ziqhubekela zisiya phambili. Zaba khona sibili ukuze kube late even loba ngama-8 uyathola izimota lokhu ezilayinile. So akukabi notshintsho lokho esiya phambili ehlupha indaba yamafutha. Okunye okukhweza lezi ndwendwe yikuthi ingabuya namhlanje sokulohlupho lokuthi isidula ifuel asithi buyile namhlanje sokumele ukuthi ngihlale ngilayina ngoba akusavuma ukuthi ngigcwalise imota ngizathela mhlawumbe i5 liter ngihambe ngendlini iphele kusasa ngizwa futhi ukuthi khona sengilayina ngezindlela yikho kuhlala kusiba lendweni ngoba vele iyashota plus nxa ibe khona kuyavunyelwa sinokuthi ungathela but intengo yakhona ayisavumi ukuthi ugcwalise itenki so ikho abantu sebethela khona okho kuyimbidana nje ukuthi ahambe njalo kwamanye amagarashi amaningi badimanda ikheshi kuyabe kungekho lokho esithi yiswayiti lani lani so intengo yamafutha isikhwele okumangalisayo abantu abaningi abasenelile.
Siyamuzwa njalo uhulumende uthi wenza imizamo eminingi yokuthi engezelele amafutha ezimota lawa elizweni, ithemba ukuthi inhlelo lezi zizaphumelela yini kube ngcono?
Siyamuzwa sibili uyakhuluma but sesiside isikhathi belokhu bekukhuluma kanjalo but kakuthi ngisi isayini yokuthi kuzayenzakala lokho ngoba inkulumo eziyabe zikhuluma ngohulumende okwafuna ukuthi uzazama lokwehlisa intengo yamafutha but esithi uyakukhangela uyehlise ngamasensi angangakanani kakukhanyi lokuthi engabe yehlisile leyo ntengo ngoba ngikhe ngithi ngizame ukunanzelela ngabona ngani ilitha iyehle phose i-15 i-20 sensi nga ngibala imali yakwethu lesithi RTGS.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali eyebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDC lisola ukubuzisiswa okwenziwe umphathintambo wehhofisi kamongameli uMnumzana Joram Gumbo phezu kwamacala enkohlakalo ngomvulo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa engazabotshwa. UGumbo ubuziswe lugatsha lolu olumethese icala lokungethembeki phezu kokuchaphaza imali edlula izigidi ezingamashumi amathathu i-$337 million. UGumbo kazange avalelwe esitokisini osekudale imibuzo phezu kohlelo lwekhomishini yeZAC ethi ilwisana lenkohlakalo phansi laphezulu. Igqweta likaGumbo uMnumzana Selby Watcha ubikwatshele intatheli zindaba izolo ukuthi uGumbo kazange abotshwe kodwa onozindaba yibo abakhwezele lolu daba. Imizamo yokukhuluma lo Watcha kunye lomgcinisihlalo weZAC unkosikazi Lois Matanda Moyo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube othi uhulumende ubevele evala amehlo uZulu.
Esikubonayo yikuthi iZANU-PF uhulumende wehlukene phakathi kulana abafuna ukuthi kulwe lobusela, kulabo abafuna ukugcina ubusela, abo busela abasayiba balamandla abasanqobayo ngalesi sikhathi. Akukabi namandla esiwabonayo kuzethi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kusadlalwa nje okwamanje.
Manje nxa ukhangele ubona labo asebeke babotshwa bakhululwa ngabantu abaseduze lo mnangagwa na kumbe ngabantu abalamandla ukwedlula yena umnangagwa?
Kuhlangene kulabantu abaseduzane laye ngokuba njengomuntu ofike ngo-1980 embusweni akungeke umangalise ukuthi uyazana lamasela wona lakhona abuleli lizwe. Kuyazakala umgabe wayekwazi lokho, umhlaba wonke uyakwazi ukuthi phezulu kuhulumende kugcwele amasela. Akukhulunywa yithi nje kuphela abantu kodwa babehlala umgabe njengoba ngishiwa esithi kule corruption. Umnango uyakukhuluma umuntu kule corruption, lathi siyakwazi ukuthi kule corruption. Okuseleyo ukuthi kubotshwe abantu bagconisiswe iphele i-corruption. Kube sekusiba labanye-ke asebaba lamandla kakhulu okwedlula uhulumende, olokho kuya kulinganiswe njengesouth kuthiwa i-state capture. Abantu labana banemali abayibo abasupporta iZANU-PF ngezimali zokukampena, abakwazi ukusekela labo abanamandla ngezimali zokusebenza. Labo bantu sebenamandla okokuthi bayenelise ukuqhubeka betshontsha ngokuba sebekhontrola amapolisa, bakhontrola i-prosecution, bakhontrola i-politics yelizwe, benjalo bengo-businessmen. So zimbini lezi zinto ozibonayo phakathi ezisenzakala kuhulumente.
Kulokwehlukana kwembono kubandla leZANU-PF kulalabo abathiwa i-G40 labela Coast, kunga kudlala ndima bani kudaba lona lolo lwenkohlakalo?
Na lukhona kukhona okungenzeka, kungenzeka ukuthi abe G40 laba babekhona belamandla ngalesi sikhathi babotshwe nje kuyindlela yokubathwalisa nzima esingathi phecelezi political persecution. Abantu bakhona bangagwetshwa ngoba phela sika belobufakazi bokuthi laba babotshiweyo kumbe bavela ku-G40 kumbe noma yiphi inhlanga yeZANU-PF balamacala.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe beqoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ubunzima obubhekane labesifazane phakathi komumo wozomnotho ongamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan usevumelane lomkhokheli wabahlamuki uRiek Machar ukuthi elise umbuso wabo omanyano okwenyanga ezedlulayo ezintathu i-100 days. Umthethwandaba waphezulu wakwele Israel ugcizelele isinqumo sokuxotshwa kwesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch u-Omar Shakir owesizalwane seMelika. zulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho oqhubekayo lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yokudla lempahla ezithiyeneyo ikhuphuka amahlayana ezitolo njalo kwenza umumo ube mubi kakhulu ukuthi abantu bahola imali ephansi ikakhulu abasebenzela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 xoxe lomeli webulilima West ePhadale lePhalamende uMnumzana Dingumuzi Phuthi olilunga lezanu PF endawonye lelunga leMDC uMnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Umumo osusenzakala eZimbabwe usufana lengubo liyana esigugile esidabuka ngapha itirwe ngawuthiwa idosi idabuke ngapha roye ngapha. Kuyatshengisela ukuthi uhulumende wezanu PF uhulumende kamnankagwa usehlulekile ukuthi alungisise inhlupho zabantwana bezimbabwe. Unguhulumende yebo kambe esithi thina wangena ngendlela engayisiyo funa yikho esehluleka lokuthi alungisise indubo ezikhona elizweni. Unguhulumende ongela clue, unguhulumende ongakwaziyo ukuthi aqalise ngaphi esiya ngaphi. Ngoba eqinisweni ilizwe leli lifuna ibukhokheli obaziyo ukuthi uhlupho bungaphi. Ngoba sikunanzelela ukuthi silohlupho esingathi thina ngolobukhokheli. Uhlupho sidinga umaneja, unguyoza maneja economy abekwazi ukuthi nxa umuma usunje kumele sibambe ngaphi. Yikho ke nguhulumende lo khona sibona ingazathi ke kala clue akwazi akwenzayo. Yikho ke kulusizi kunzima ke ukuthi abantwana beZimbabwe sibahlala lokho esihlupheka kanje kuze kube nini.
Mnumzana Phuthi, nansi indaba uyathi ubaba uNdlovu uthi seliphelelwe ngamaqhinga.
UNdlovu uyakhuluma lapha kodwa asuka kukhohle uNdlovu ngokuthi nxa esithi uhulumende lo wangena ngendlela engayisiyo sekhohliwe lapha esasikhona sonke nilaye sikuthakazelela ukuthi aluba kungenzakala ukuthi kube lokuguqulwa kobukhokheli. Wonke umuntu nxa kuyikuthi wayesesithi isikhathi sokamgabe sesenele akutsho ukuthi wayesitsho ukuthi umongameli kube ngumuntu ofunwa nguNdlovu yena ngokwakhe. Kutsho ukuthi ke lokho kwayenzakalayo kubuya ngama-elections ukhetho yikho okwasinika ubukhokheli silabo, number one. Number two, ngamangale mina nxa nsizwa abantu besithi uhulumende kamnankagwa sehlulekile. Sehluleke kwanini kanti njengoba la 2 years ingakapheli? Ukuthi livele sithi kube sokwenziweni okudlula okukhulu kangako sokwenziwe nguhulumende lo. Ikuthi nje sengananzelela ukuthi i-politics ezombangazwe zenza abantu bahlale bekhangele eduzane lapho abakhona. Zehluleke ukuthi bakhangele kwezinye indawo ukuthi sokusenzakalani kumbe sokwenziweni nguhulumende lo. Okwenzakala kathesi mayelana lezomkhonondo izinto esasivele sizazi ukuthi kumele zenzakale. Yibuhlungu obumele bube khona ukwenzela ukuthi kube lempumela enhle yalokhu sonke sikukhangeleleyo.
Uyamuzwa babuNdlovu umhlonitshwa lapha uthi hayi basafuna isikhathi.
Isikhathi balaso, isikhathi basiphiwe. Sizananzelela ukuthi kakukho okutsha okungabuya lo mnankagwa kathesi. Umnankagwa bevele ekusystemu. Nxa sithi zanu PF sibala bona umnankagwa. Osuke kwenzakala sithe thina driver usuluphele phuma ke utshayela uhindi la osanda kuthatha ilayisensi. Kanti liphutha elikhulu esalenzayo lona leliyana. Ngoba umnankagwa ukhani ngani ngala clue lokuthi alungise i-economy yelizwe leli. Nxa sikhuluma ngama-austerity measures sikhuluma ngokuphanana isikhathi. Akumelanga phela nxa kubuye umalukazana omutsha ekhaya kumbe umkhwenyana omutsha ekhaya abantu baqalise ukugula isihudo, abantu baqalise ukuyalala ezibhedlela, abantu baqalise ukufa ekhaya. Kutho ukuthi kuyabe kubuye umthakathi. Thina besesithi nxa kulungisa ukuthi i-economy ibe ngcono, lapho mgaba asishiya esikhona akumelanga kube wesi kulalokho. Ngoba kathesi sokuwesi kulalokho umgaba asishiya sikhona. Liphutha elikhulu esalenzayo lokukhipha umgaba. Umgaba wathi isinkwa siyi-90 cents, namhlanje isinkwa sisithenga nge-$15. Bayele agreement yabo abayenzayo ophuthi ngale kuzanu PF yokuthi sasiyi-90 kumbe 80 cents i-US dollar kathesi yi-bond. Asikhangele ama-salaries. Ama-salaries awalokho bekhona bo 500 bond, 600 bond. Ngesikhathi sikamgaba yayi-500 US dollar. So ukuthi imali iyehlile more than 10 times ikho abantu bangasenelisi ukuphila. Thina sithi kasilungise nini ke sifakela ama austerity measures kodwa abantu bangahlupheki. Ngoba nxa kuthiwa kuyalungiswa kusakhiwa kuyakhanya phela ingqubela phambili improvement ukuthi hayi laphana kuyakhiwa yebo kambe badilizile bathi sebeqalisa ukwenza lokho. Kodwa ke okweZimbabwe kakukhanyi ukuthi kulento elungiswayo.
Ukuxotshwa kwabo dokotela akade bekhalale umsebenzi ibaba Phuthi ubona kuyinto elokuhlakanipha yini phakathi nxa sikhangela ukubana odokotela bavele bayasilela elizweni
kule misebenzi eyakhethwa ukuthi nxa ungena kuyo uyefungiswa ifanana le misebenzi ekwezomvikela le misebenzi ephatha impilo zabantu efana nabodokotela lamanesi. Pho ke nxa uzathola umsebenzi olesifungo uzisiba labantu asebefuna ukudlala ngempilo yabantu ngenxa yemali, kutsho ukuthi okwakuqala odokotela baqamula isifungo ngokungenzi lokhu ababefunge ukuthi bazakwenza.
Hello, ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webuleli ma West edalele phalamende njalo elilunga lezano PF. Ubexoxa ecingweni endawonye lomnumzana Edwin Dlovu oyebandla le MDC belontungamile inkomo we Studio 7. Umbiko osanda kwethulwa luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency uveza ukuba abantu beZimbabwe abaningi bakhangelelwe ukuba lempilo ende leminyaka nxa kuqathaniswa leminyaka edlulayo. Lumbiko wethulwe emhlanganweni oqoqwe ngabe Zimstats eHarare lamhlanje. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Ekhuluma lendaba yezindaba ngemva kokuthula lumbiko, umkhokheli weZimstats umnumzana Thaguma Mahunde uchasise kabanzi ngale mpilo yende esikhangelelwe ngabaningi eZimbabwe.
Actions we are expecting life expectancy to increase.
Sikhangelele ukuthi impilo ephilwa ngabantu ikhwele isuka kumnyaka engamashumi amahlanu lasitshiyagalombili isiya kumashumi ayisithupha lasikhombisa kubobaba, ukuthi omama bazaphila kusukela kumashumi ayisithupha lanhlanu kusiya kumashumi ayisikhombisa lane. Impumela yethu iveza ukuthi abantu abasabelethi abantwana abaningi.
Umahunte uncumele iZimbabwe ngokuba lenhlelo zokwelamisa kuhle imuli ezamukelwa ngabantu abaphatheke kizo ngokugcweleyo.
A growing population and a declining.
Abantu baza kuba baningi. Kuza kuba labantu abalutshwana abaphila ngoncedwa ngabantu, okuyinto enhle kumkhonomi wethu njengelizwe.
Kodwa ingcwethi ezicubulula ngokuphila kwabantu ziya kulandela lokhu zithi uphenyo lolu aluvezi iqiniso elipheleleyo. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Mlindilo Mancitshana.
Angivumelani lakho ukuthi i-life expectancy kumbe impilo ephilwa ngumuntu eZimbabwe iyengeze iminyaka okuya phambili ngezizathu zokuthi ukuze iminyaka yethu yengeze kumbe siphile okwesikhathi eside kufuna umumo womnotho lawo umi kuhle, abantu lapha bathola khona indlela zempila kahle ezinhle. Lokhu akuhambelani lesikubona eZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe kwakathi silifile, ilizwe kwakathi silifahlakele. Abantu abaningi abayenelisi ukuthi bathole into engenza ukuthi baphile okwesikhathi eside. So lokhu angiboni kuyinto ehambelana lokwenzakala eZimbabwe. Akuhambelani lendlela esilayo kathesi eZimbabwe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Nkosiya Pasibindina othi ilize kumele lungisise ezempila kahle ngoba indlela abantwana abancane asebesifa ngayo yethusa.
Lolu phenyo angikwazi ukuthi lwenziwe ngapi because le study le angiyikholwa mina. Ngoba ma ukhangele ku population abantu bakithi abaningi sebesifa bebancane. Because eZimbabwe ukudlula 45 years is now a big achievement. So for them to say life expectancy is expected to increase, I think before we even talk of life expectancy of adults, we should look at the concerning numbers of infant mortality. Abantwana bayafa kakhulu. Abantwana ma if we have about 3,000 babies dying every year. So I think we should start there before we celebrate ukuthi adults aphila kakhulu, even though I don't trust the efficacy of these findings.
Phansi kophenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2012 okwamanje, inani labantu eZimbabwe lifika kuzigidi ezilishumi lanhlanu, i-15 million. Izimstats yazise ukuba isilungele uhlelo lokubala inani labantu abazayo beze eZimbabwe ngomnyaka ka-2022. Isithi izakhangelisa ukuba bangaki asebephumile elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iqembu elabunjwa ngenjongo yokuzilibazisa lokuxoxisana inkundleni yokuxhumana ebulenjini be-inthanethi eFacebook elema-Cox Women's League selisungule umkhankaso wenhlelo zentuthuko ngenjongo yokusiza izibhedlela lezikolo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo weseJohannesburg kwele South Africa.
Umunye wabakhokhela iqembu lema-Cox unkosazana Njiphiri uthi ngesikhathi bevula iqembu leli injongo bekukulibazisana bezixoxela indaba ezibakhathazayo. Uthi ngemva kwalokho bananzelele ukuthi ziningi izinto abangazenzela umphakathi ekhaya, ikakhulu njengoba iningi labo besemazweni lapho isimo sezomnotho esisasengcono kulasekhaya.
Wokuqala sile project yama school shoes lama socks esiyathengela abantwana abaseZimbabwe. Siwanikeza izikolo for especially abantwana ababuya kuma disadvantaged families and then labantwana futhi aba affected by HIV and AIDS. Secondly sile project yempahla the second hand clothes from ama friends to then siyas distribute lazo mpahla futhi lapho kuma communities aseZimbabwe aludingayo lolu sizo.
Omunye njalo wabakhokheli baleliqembu unkosazana Samukele Mpala uthi sebeqalile ukwenza imicimbi etshiyeneyo bedinga leyo mali yenhlelo zabo. Ngokusebenza ndawonye labanye babo abaseNgilandi uthi sekutholakele imitshina yokusebenzisa ezibhedlela, ngakho sebephakathi kokuqoqa imali yokuthwala leyo mtshina isiya ekhaya. Uthi kuvike phelileyo benze umncintiswano wamaqhathanzipho omama beqoqwazana ngobuhle ukugqoka lokunyathela kuzwakale ngenjongo yokuthola imali yehlelo zabo lezi.
Si-organizele event njengama Cox admins ukuraise imali yokuthi sithwale i-hospital equipment sisa kobulawayo. Siyabonga kakhulu ngababuyile ukuzosixhasa, sibonga i-support, sibone i-support enengi.
Unkosazana Sibhedangani Ndlovu ngomunye wabangena umncintiswano wamaqhathanzipho lo.
Ngiyajabula ukuba yi-first participant yami kuma-Cox. It means a lot to me. Kuguguzela ukuba ngumama ukwazi futhi ukuzimela as a business woman njengabomama. Ngifunda into eziningi ukuhamba nje labomama, ngifunda into eziningi abazifundisayo kule group yema-Cox.
Unkosazana Phiri uthi ezemfundo baziqakathekisa kakhulu enhlelweni zabo lezi.
Ama functions lawa they will be ongoing until sithole imali esiyifunayo ukuthi silethele equipment njalo lokuthi sikone ukuthi sisponsor ama projects wethu la njengama school shoes. Itarget yethu bekuyikuritha 1000 pairs of shoes le 1000 pairs of socks. Isikolo eziyi-4 ezikobulawayo, 1 sisekezi, 2 seTholotsho and then 1 seKusigodini.
Abesifazana laba bakhuthaza osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele Mandebeleni ukuthi babaxhase ngakho konke okungasiza lokuthuthukisa impilo yababhekane lobunzima bezomnotho eZimbabwe. Melo Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho, sigqibele uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Ikhansili yedolobho lakobulawayo yazise ukuba isizaqala njalo uhlelo lokuhambisa amanzi athwala ingcekeza sikhathi sinye oluthiwa ngesilungu yi-flush system ukuze impompi ezithwala lawo manzi zingadubuki. Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labeMozambique eHarare lamhlanje behlaziya udaba lokwengezelelwa isilinganiso samafutha ezimota athwalwa yilolo lizwe evela eBeira esiya eZimbabwe. UZulu uthi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla ngenxa yokuchabalala komnotho okuqhubekayo lendlala esibhahile elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilichiya kuStudio 7 Live Talk kodwa lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.